Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 18, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare ravapa mbeu kureva kuti vatongo vachibva kumba uye vabhadhara mari inoitayo 5000 RTGS nyaya yavo yapfurikidzwa mberi vakanzi vachadzoka. Mudare rezvinhosa zvakare mwedzi unouya apo pachazotongwa nyaya yavo musi wa24 February.
Nengo natu ZMDC Alliance dzakasungwa nezuro dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa musarudzo dzichaitwa muna kurume. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekushayikwa kwemagetsi muguta ravo. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzakasungwa nezuro kumasvingo dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora emaRTGS pamunhu mumwe chete kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi nhatu dzinoti vaAlec Tabe avo vanoda kumirira MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa musarudzo yekanzu yaward 4. Nengo yeMDC National Executive amai Margaret Chakabuda pamwe navavingisai neRupandai. Vatatu ava vakasungwa nezuro ndokuvata muchitokisi usiku hwese vachinzi vakaita musangano pasina mvumo kwaapiri muward 4 mudhorobha remasvingo. Rimwe remagweta revatatu ava vaphilip Shuba vati vatatu ava vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare amai Patience Madondo avo vati vabvise zviuru zvishanu zvemadhora emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kumba.
Dare ravapa mbeu kureva kuti vatongwe vachibva kumba uye vabhadhara mari inoitayo 5000 RTGS nyaya yavo yapfurikidzwa mberi vakanzi vachadzoka. Mudare redzimhosva zvakare mwedzi unouya apo pachazotongwa nyaya yavo musi wa24 February.
Rimwe gweta ravo vamati munere vati vatadzi ava havasi kubvuma mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo sarudzo dzekutsiva vakadzingwa muparamende nemakanzuru dzava kuitwa musi wa26 kurume.
Enda mukoti havasi kubvuma mhosva yavo nokuti vanoti pakati pavo hapana kana konivhina uripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance mumasvingo Muzvare Lima hachi vashoropodzwa kusungwa nekushungurudzwa kuri kuitwa vatsigiri vavo.
Isu seMDC Alliance Masvingo Province inotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa tiri kushoropodza zvakasimba zviri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF iri kuisunga nhengo dzeMDC Alliance nguva nenguva. Chinondishamisa ndechekuti ZANU-PF nezuro chaiko yakaita meeting yavo, vakaita musangano wavo, vakaita mhirizhonga, vamwe vakatotemwa kutaura kudai vamwe vanonzi vari kuzvipatara asi hapana kana kunzwa kuti pakasungwa vanhu.
Kusungwa nekupinda mudare kwevatatu ava kunoitika pasina svondo mbiri. Imwe nhengo yeMDC Alliance vaJohn Mpanduki vekuBikita vakapamba vakatotswa kwemazuva maviri ndozosiyiwa vakakandwa padivi pemugwagwa kumashava. Gore rapera mumwedzi wambudzi imwe nhengo yeMDC Alliance vanyasha Zvambe Mawere vakafa kwaGutu mushure mekurwa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF. Asi sachigaro weZANU-PF Masvingo vaRozen Mavhenyengwa vanoti vatorwa vahariti zvemhirishonga vachiti vanokoshesa kuchengetedzwa kwemutemo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mamwe masangano Sangano anomirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa pamwe nekuita zvido zvavo musarudzo dzemabyelections dzichaitwa musi wa26 Kurume. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vanoti vagari vemuguta vanofanira kukoshesa sarudzo idzi dzichaitwa musi wa26 Kurume, vovhotera vanhu vane ruzivo rwokuita basa nemazvo zvisinei kuti vanobva kubato ripi. Vati sarudzo dza2018 dzakaratidza pachena kuti kuna vamwe vakavhoterwa vasina ruzivo rwezvinotarisirwa kuitwa nakanzura. Vashumba vati mamwe makanzura anotadza kana kuita misangano nevagari vakati vanhu vakadai havafaniri kutombosarudzwa.
Tatiri kunyanya kuda ndechekuti kunyange munhu achiti anobva kuMDC kuMDC ipi zvayo kana kuzano PF anokwanisa here kupatsanura zvido zvari nezviri kudikwa nebato rake uye zviri pagraundi panyaya dzekuwanikwa kwemvura, masuwereji nenyaya dzemigwagwa nezvimwe zvingawandidze magariro ewanhu.
Vati mumawadhi mazhinji makumi masere nemanomwe ari muHarare, Ruwa neChitungwiza basa harisi kufambiswa zvakanaka. Makanzura ese akadzingwa basa aibva kubato guru rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vashumba vati pane vamwe vakadzingwa basa vanokodzera kudzokera pazvigaro zvavo sezvo vaigona basa ravo.
Izvozvo zvekudzosera macancellors akange akarikoliwa ari zvakare akange ari kupiwa mhosva dzitori kumatare edzimhosva dzisati dzapera. Chinhu chinoratidza kusanyanya kuteerera wagari.
Sachigaro wesangano reHarare Metropolitan Residence Forum vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzemabyelection dzinopa vagari mukana wekusarudza vamiriri vavanoda.
Saka tinoshuvira isu seHarare Metropolitan Residence Forum kuti dai mukana uno wapiwa kuvagari nevacitizens enyika ino vanokwanisa kuvhota kuti vange vachisarudza vanhu vavanoda. Nekuti tinotiona pasarudzo dzimwe mapato ezvematongerwo enyika vachiimpoza macandidates vachipa vanhu macandidates avasingadi. Saka izvozvo tinogara tichitaura nezvazvo kuti aiwa ngazvisiyirwe mumaoko nemuzvido zveveruzhinji kuti vasarudze ivo vamiriri vavanoda.
MDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa yakaita chisungo chokupa vese vakadzingwa mukana wekuti vapinde zvakare kuti vapedzise basa ravakasiya. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira nhengo dzavo dzese dzakadzingwa basa zvisina tsarukano neMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora. Vatiwo zvinofadza chose kuti danho rebato ravo riri kutambirwa nemufaro neveruzhinji.
Hongu bato rakatora chinhano chekuti ava naava vakabvutirwa mukana wavo wekuti vaseze community and wanga usati wapedzwa. So in solidarity tiri kukumbira mavoters kuti vashare the same solidarity with these councillors and MPs vakaitwa record before the end of their term. So we are in the process yekuengage the communities to explain this position.
Vaive kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore avo vakadzingwa vati vakaramba vachishandira vanhu munzvimbo yavo uye vanofara kuti vanhu vakagadzirira kuvhota muwadhi mavo.
But pane zvakawanda chose zvandaida kuita. Ndakatsiriya madhambu site ose anga ari mucommunity ndichibatsira necommunity nekanzura. Zvechipiri munoziva kuti kuHarare ward 16 hamuna public hall. During my time I made sure kuti izvo ndingekuisa public hall takaisetiwa and yatovepo iri approved. To me it's a milestone achievement. So pandiri kudzoka tokatsvaga way yekuti izvo how can we fund public hall iyo ivakwe because at least ground ra available. For the last 30 years or so people have been failing to get that ground. But through working with stakeholders, through working in a council system, we managed to secure that. So my challenge here is kuti pandiri kudzoka kuita make sure ground is ready so that
tabvunza vangadzore kuti havachi kudzingwa zvekare here vakati havafungi kuti zvichaitika zvekare nekuti bato ravo rakagadzirira rwendo runo.
Vachi kudzingwa obviously takatanga netakadzidze dzaka nezvatiri kuronga dzatwai zvisiro vachinetsa kuti hamukupinda nezvitari nezvitari dzatwai vari kupanika barizvesito hatii taakwanisa kuziva kuti izvo power rekuwana ndiizi ebvo kutipetiwa vhoti vanhu.
MDC team yakatozivisa kuti ichakwikwidza sarudzo ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Sachi Garwe Zimbabwe Electoral Commission, Amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 mukupera kweshondo, kuti zvekunetserana mazita, pamapato, ezvematongerwo enyika, hazvisi zvinhu zvitsva, sezvo zvakamboitika pakapasanurwa naMDC, pachibuda mamwe mapato akaita seMDCT, MDCN, uye zvakamboitikawo panyaya yezanu ndonga nezanu PF, vakati makakava akadai, anopedzwa neElectoral Court, sezvo risiri basa rezek. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vagari vemudhorobha remasvingo pamwe chete nekanzuru yavo vari kuchema chema nekambani yemagetsi iyo yakawedzera chirongwa chekudzima magetsi zuva nezuva vachiti iri kudzima kunopombwa mvura yemudhorobha kubushmed kudhamu rekumuterikwi izvo zviri kuita kuti vanhu vapedze mazuva vasina mvura mudzimba. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Vagari vataura neStudio 7 vari kuti kudzimwa kwemagetsi kwawedzera muguta ravo izvo zviri kuita kuti vapedze zuva rose vasina magetsi uye vari kupedza mazuva akawanda vasina mvura. Mumwe mugari wemusha weRunyararo West, amai Judith Moyo, vanoti nenyaya yemagetsi iyi pasi pechirongwa cheload shedding vakapedza svondo vasina mvura mudzimba dzavo izvo zvoita kuti vandochera mvura kuzvibhorani nematsime asina kuchengetedzeka.
Isu sevagari vekuno kuRunyararo West tiri kubatikana zvakanyanya nekuda kweload shedding, nekuti kuno kwatiri kugara mvura haichauyi. Kanzuro yakati nekuda kweload shedding havasi kukwanisa kupamba mvura, saka tiri kutoponawo nekuchera mvura muzvikova, nekuti iko zvino kuri kunaya, ndo mhanza yatakaitawo. Asi mvura iyi inenge isina kutinakirawo pautano hwedu, saka tati tichingokumbirawo kuti load shedding ingadzorwawo zvingaitawo nani, kuti kanzuro yedu ikwanise kuti ipambewo mvura, tikwanise kuwanawo mvura yakachena sevagari.
Meya weguta remasvingo vakuni Maboke vati chirongwa chekudzimwa kwemagetsi chiri kukanganisa kanzuro yavo kupomba mvura kuti isvike kuvagari, sezvo vachidzimirwawo magetsi avo kwavanopomba mvura kudhamu remutirikwi.
Ya, ichokwadi kuti tine machallenge atosongana nawo pamvura kumahai level D area sekwana Gomba nedzimwe nzvimbo. Dambudziko riripo nderekuti tava kulimitwa panyaya dzokupamba mvura nokuda kwemagetsi. Magetsi paanongoita load shedding hatina kuwana dedicated line redu remagetsi risingadziniwi. Panongoendawo magetsi kubushwood anobvawo aenda koko, saka hatisi kukwanisa kupamba mvura zve24 hours zvatanga tichiita. Saka ndozvinozoisa kuti vanhu vatambure magetsi kudaro, tambure kuwana mvura. Tiri kumbotaura nevanhu vezesa kuti at least vatipo dedicated line rokuti hari affectwi neload shedding, so that tisazokanganisika panyaya dzokupojisa mvura, nokuti mvura tinoziva kuti iri essential kuvagari vese vomasvingo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA muzvairumbidzai magurupira vati zvese iri kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevagari.
Isu sesangano rinomirira vagari hatisi kufara nekudzimwa kuri kuitwa magetsi kubushmen, nokuti zviri kuafekta mvura especially kunzvimbo dzakakwirira. Izvo zviri kukonzera kuti vagari vaite 2-3 days vasina mvura. Masvingo City Council iri kuchema nenyaya yekuti havasi kukwanisa kupamba mvura nenyaya yeload shedding. Naizvozvo tichikumbirawo kuti ZESA iteedzere mutemo wakataurwa nehurumende yekuti nzvimbo maessential services akaitwa seikoko kumawater plants nezvipatara anga asingadzimwi mvura. Naizvozvo tichagarawo pasi nezesa naiyo Masvingo City Council tione kuti tingavaka chinhu chimwe chete.
Studio 7 yatadza kunzwa divi reZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA, sezvo mukuru wezvekufambisa kwemashoko pakambani iyi vaGeorge Manyaya vati havakwanisi kutaura sezvo vasiri kubasa zuva ranhasi. VaManyaya vati vatumira mvunzo yeStudio 7 kune vamwe vavo vasina kudoma nemazita avo vasina kutipa divi ravo pakaenda kumhepo. Asi kambani yeZESA yakabudisa mashoko yekuti iri kuwedzera kudzima kwemagetsi munyika yose, ichiti iyo iri kusangana nedambudziko rekugaya magetsi muchiteshi chayo chikuru chekukareibha. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi masere nevaviri 382 vakawanikwa vaine chirwere chine zuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 5258 uko vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vakava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu kana kuti 226,416 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana kana kuti 4,209,724 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 3,236,083 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 28,714 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi yasvika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chemasenata emuamerica kubva kumapato maviri chakavimbisa ukraine rutsigiro pamwe nezvombo apo chakashanyira nyika iyi nezuro chikwata ichi icho chine nhengo dzedemocratic party nedzerepublican party chakayambira mutungamiri werussia wavladimir putin kuti mauto avo asapinda muukraine zvechisimba asi russia iri kuramba kuti iri kuda kupinda muukraine zvechisimba mauto emusudan akauraya vanhu vanomwe vari kupikisa utongo hwemauto apo vairatidzira nezuro vakuru vakuru vemauto vanoti vachaomesera vose avo vari kuti vari kukonzera mhirizhonga munyika iyi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dziri kupesana nemaonero ebhanga guru repasi rose reworld bank ekuti upfumi hwezimbabwe huchakwira gore rino Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera
nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanupf vagilbert muponda vanoti zviri kutaurwa neworld bank zvinoratidza kuti zimbabwe iri mugwara sezviri kutaurwawo negurukota rinoona nezvemari muzvinafundo mutuli ncuve avo vakati vanotarisira kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana gore rino kana kuti 5.5%
gore rino ra2022 ikonomi inofanira kukura ne between 4.5 to 5% izvi zviri kubva mukuti agricultural season yegore rapera yakafamba mune zvakanaka pakaitika bhamba harvest yatakaona tese nekunaya kwemvura kwakaitika gohwo irori ndo rakabatsira kuti upfumi huende mugwara rakanaka zvichisanganisirawo nemitengo yezvicherwa zvatinoti maminerals maminerals maprices acho anga akatikwirei gore rapera tichitarisa goridhe riri kucherwa nemaartisanal miners nemainformal miners rakati wandei gore rapfuura zvosanganawo nemutengo wanga uri pamusoro zvakabatsira
mumashoko kuvatori venhau bhanga guru reworld bank rinoti upfumi hwenyika hwakati kwirirei gore rapera uye rinotarisira kuti huchaita zviri nani zvakare gore rino kana mvura ikanayawo zvakanaka vanhu vakabayiwa nhomba yecovid-19 uye hurumende ikaenderera mberi nekudzika mitemo yekusimbaradza upfumi nyaya yemusiyano wakakura zvikuru pakati pemari iri kutengwa dhora rekuamerica pamusika weRBZ foreign exchange auction nepamusika wepamukoto inonzi neworld bank ichapawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira zvakanyanya asi vamuponda vanoti musika wekutenga nekutengesa mari weRBZ foreign exchange auction uri kushanda zvakanaka
reserve bank matanho yakatora ekuisa auction yekubatsiridza kudzirira musika mutema weparallel market neblack market zvakabatsiridza kuti mabhizinesi awane mari ekushandisa kutenga zvinhu zvekunze nemutengo wakaderera mutengo wakakodzera izvi zvakabatsirawo kuti maprice adzikame agadzikane
nyanzvi munyadzezo upfumi muzvinafundo Gift Mugano panoti upfumi wakati kwirirei asi pane zvirewarewa zvakawanda.
Tichiongorora tinoona kuti zvava kupa dambudziko kuma targets akanga apiwa na Minister of Finance ekuti 2022 upfumi hunyika uchasimukira ne 5% nekuti kana takakwanisa kusimuka ne 5.1% 2021 isitanga tichibva mugomba rekuti makore maviri apfuura kumashure tanga tine recession inhawo yemadrought necyclone idai. Saka hazvizogoni kuti wasimuka chibva mugore riri nani sa 2021 then muna 2022 wokwakwamuka wosimuka zvakanyanya kusvika 5% hazvigoni. Ndiri kuona kuti kunyange World Bank ichiti gore rineri tikutarisira positive growth inonga iri small increment yatingati ma 2%.
Ko panyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu vamugano vanoti apa havawirirane ne World Bank.
Ongororo ndakaita inoratidza kuti mitengo ichatiramba ichiita chimbwa mupengo kutiza nenhawo yekuti tichada kuti ziveka kuchiri kukonzeresa kuti mitengo ikwire chii. Mitengo iri kukonzereswa nemari iri kuprindwa neReserve Bank ichikonzereswa nemabudget anonga akapuwa allocation akawanda the Minister of Finance echienda kuagriculture echienda kumaconstruction ndoko riko kudyiwa mari iri kuno market. Mari iyoyo inoita kuti vanhu vatenge foreign currency mari dzotiza.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Recovery growth ichibva pa negative tingatarisa upenyu hwevanhu unenge wakamira sei. Saka pane growth tingati inenge isingavasiri munhu zvake ari pasi.
Vangari World Bank iro rakati gore rapera vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 7.9 million munyika vainge vakatarisana nenzara inotyisa rinoti uwandu uhu huchaderera kusvika pamamiriyoni matanhatu nechiuru chimwe chete gore rino kana kuti 6.1 million. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC in Blessing Zulu.
Vaive mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Mushakabvuva Dhevamavhinga vari kurangarirwa pamunamato wepadande mutande uchatungamirwa nekereke Methodist Church in Zimbabwe kuBritain nemugovera 22 ndira 2022. Munamato uyu uchaitwa kubva nenguva dza2 masikati nguva dzekwakare kuBritain idzo dzinenge dziri nguva dza4 masikati kuZimbabwe. Munin'ina wamushakabvu Dr. Edgar Munatsi vanoti munamato uyu hausi kubatanidzwa nenyaradzo kwete vachiti nyaradzo ichange ichizotungamirwa nemhuri kuZimbabwe uye ichaziviswa mumazuva mashoma anotevera. Vamavhinga vakashaya musi wa 4 zvita 2021 vari kuSouth Africa vava nemakore makumi mana nemaviri ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Munatsi pamusoro penyaya iyi.
Hongu vajonga ndizvozvo chaizvo mugovera unotevera. Musi wa 22 January kune munamato uchaitwa kuno kuEngland. Munamato uyu uri kuitwa nesvondo rechurch reMethodist Church in Zimbabwe fellowship inofeloshipa iri muUnited Kingdom nekuti ndiko kwaishumira vaDhevamavhinga vari. Saka svondo iri kutungamirira munamato iwoyu wekusvitsukidza mweya wavaMavhinga musi wemugovera musi wa 22.
Munamato uyu uchaitwa nenzira ipi? Vanhu vachaungana here kana kuti uri kuitwa padande mutande?
Munamato uchaitwa vanhu vashoma-shoma vanokwanisa kuungana vangangoita kana makumi mairi chete. Ndivo vachaungana vanenge vachigara munyika yeEngland asi vazhinji vachange vachipinda pamusangano uyu padande mutande. Pane nzira dziripo dzekuti vanhu vanopinda sei padande mutande dziri paposta ratakagadzira richaratidza kuti vanhu vanoda kuona vanoona papi vanopinda paZoom kana vanga vanonge vachitarisa paFacebook. Ndidzo nzira dzinenge dziripo asi tinokurudzira ruzhinji kuti nenguva yatiri kurarama yedenda reCovid-19 zvinenge zvakangonaka kuti vazhinji vanokwanisa zvavo kuona padande mutande vaite vari padande mutande vari mudzimba dzavo kana kungava kupi kwavanenge vari. Kuitira kuti tikwanise kutevedzera mitemo yakaiswa kucherechedza kuitira kuti denda reCovid-19 risatapurika.
Munamato uyu Dr. Munatsi ndo watingati here nyaradzo pachivanhu chedu
Munamato uyu munamato urikungoitwa nechurch usikubatanidzwa nenyaradzo. Nyaradzo tichazozivisa vanhu mazuva mashoma anotevera. Ndinoimba kuti mwedzi uno usati wapera mazuva acho enyaradzo anenge aripo. Nyaradzo ichaitwa kumusha kuhwish kunove kwatakaradzika mukoma dewa. Saka kana mazuva acho aapo tichazivisa vanhu. Tichaita kuti mazuva aya azivikanwe pachiri nenguva kuitira kuti hamani shamwari vanoda kuungana vachifamba kuenda kunyaradzo vazive paine nguva vagoita urongo wavo nenguva iripo.
Vanoda kupinda munamato uyu vanokwanisa kupinda nenzira ipi, Dr. Munatsi?
Hamani shamwari dzese dzinoda kupinda pamunamato uyu vari pasi rese renyika, kungava kuZimbabwe kunana America ikoko kwamuri, vanopinda padande mutande. Tinenge shandisa nzira mbiri, panenge paine Zoom neFacebook. Saka vanhu vanokwanisa kuona ipapo. Takatumirawo mamwe malink evanoda kutaura kuitira kuti tikwanise kuronga urongwa wacho, kuitira tisazoita zvekumhanyidzana tingange tangoziva kuti vanoda kutaurawo ndevanani nenguva iripo. Saka ndiwo mapindiro anoita vanhu pamunamato uyu, vanoshandisa Zoom kana kuti Facebook.
Vanga vari munin'ina vamushakabvu vadhewa mavhinga, Dr. Edgar Munatsi, vari parunare kuBritain neStudio 7. Vanoda kupindawo mumunamato uyu, endai pawebhusaiti yedu www.voashona.com. Apo muchawana zvinodiwa kuti mupinde. Munhau dzemitambo. Zimbabwe iri kutamba neGuinea izvozvi mumutambo wayo wekupedzisira kumakwikwe 2021 AFCON Group B ari kuitirwa kuCameroon. Guinea ine mapoinzi mana mushure mekurova Malawi, ndokuzoita mangange neSenegal iyo yakarova Zimbabwe 1-0. Malawi yakarovawo Zimbabwe 2-1, zvakasiya Zimbabwe isina kana poindi imwe chete. Guinea yakatobudirira kupinda mugungano rezvikwata 10-6. Mushure memutambo uyu, nhasi Zimbabwe inobva yatakura mabhegi ayo ichidzokera kumusha.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
The connection na 8 PM tirikutarisa matambiro echikwata chema Warriors kumakwikwi e2021 AFCON game. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo nhatu dzeMDC Alliance dzakasungwa nezuro dzamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi ndokubhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Mamwe masangano anomirira vagari vemuHarare ari kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vamiriri vanogona basa musarudzo dzichaitwa muna kurume. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekushayikwa kwemagetsi muguta ravo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda bagu VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Selamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 18 2022, uKhathele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zemagodigodi. So njengabatshayeli kuzathi ukuthi kusikhoste esikhwameni ngoba siyathenga amaparts siyayenzana.
Izakhamizi zakobulawayo abatshayeli bezimota labamabhayisikile basola inyathelo lesimanisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa komgwaqo esimagodigodi. Lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi ngesizathu sokuthi phansi umanzi kakhulu akusasebenzeki. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phose yonke imigwaqo edolobheni lakobulawayo ayisahambeki ngezimota loba ngenyawo ngenxa yamagodi lawa. Usomabhizimusi wezimota umnumzana Matthew Sibanda uthi ayisilo nyathela elihle eselithethwe ngukhansili.
Kuyangimangalisa engibona kusenzakala kobulawayo kobulawayo city council ngoba imigwaqo igcwele amabhotoro amagodi lawa. Awangena imoto phakathi ukuthi imoto ngazibhewuke mayingena kiyo mayigijima. Imigwaqo ifile yonke nje izulu lisina kanje ayihambeki ngitsho. Ma uhamba khona kuze kube ngcono komulo umuntu ohamba emgwaqweni yasemakhaya emareserve. Igcwele amagoda amachibi agcwele amanzi izulu liyana. Mangiyamangala nje ma usithi kanzile ekhuluma ukuthi umile ukulungisa imigwaqo ngoba izulu liyana. Kusho ukuthi kuzadaleka ama-accident amaningi ke kobulawayo kumbe elizweni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Mloyi uthi kulilungelo labo ukuthi balungiselwe imigwaqo njengabatshayeli njengoba bebhadala imithelo.
Kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zemagodigodi. So njengabatshayeli kuzathi ukuthi kusikhoste esikhwameni ngoba siyathenga amaparts siyayenzana into ezinjalo. Singakhuthaza ukuthi uhulumende kalubhekisise udaba lolu ngoba lezinara siyabhadala imithelo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngenyathelo labo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo ngesikhathi sezulu.
Senanzelela ukuthi ngalesi sikhathi sezulu imigwaqo eminingi yethu ingani ifile. Lokubizwa ukuthi imigwaqo yethu njengekhansili okwakuqala inetwork yethu sathi road network kugile it is outlived in lifespan yayo. Njalo nxa sikhangela iprogram yethu i-maintenance i-affecta kakhulu ngokusilela kumbe ngokushota izimali esingathi i-lack of funding over decades. Lokhu sokwenza ukuthi imigwaqo yethu eminye ibe lama-potholes njalo ibe nzima nxa sihamba ngamabhasi kumbe ngezimoto.
Uqhubekele phambili ethi kudingakala imali engekhoyo ekhansilini ukuba imigwaqo yonke yedolobho ilungisiswe.
So njengekhansili siyananzelela ukuthi okwakathesi izulu liyana kuba nzima ukuthi siyenelise ukuthi sisebenze emgwaqweni ngoba ihlabathi kumbe umhlabathi uyabumanzi. Esizakwenza kathesi ukuthi siyabe siconcentrate kuma storm water drainage ukukhupha ingcekeza lokuwalungisa lapho fanele kulungise khona until i-road zifike isikhathi lapha izulu selimile kumbe i-rain season isikanye isiphela.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo iyavuma ukuba isimo semigwaqo asisesihle kulandela ukuna kwezulu eliningi kuleli dolobho, njalo imigwaqo eminingi isidinga ukulungiswa kutsha ngoba isimidala bethi isimo semigwaqo sesisibi kulandela ukuhlala iminyaka ethile ingalungiswa ngesizathu sokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi yezigcubungula izombusazwe zisole kakhulu inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba yokuthi ayevele akhiwe ngaphandle komthetho amatshe esikhumbuzo seGugurahundi eBhalakwe. UMavis Damau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UCharamba utsho la mazwi ngesikhathi ephendula imibuzo emsakazweni weCenter for Innovation and Technology site phezu kwesehlakalo sekupheleni kuka-2021 lapho kubhidlizwe khona indawo eyisikhumbuzo salabo abachabalala ngeGugurahundi eBhalakwe ebiyakhelwe ngelitshe eKhezi esigabeni seMathebeleleni North. Uthi uhulumende akalani lokubhidlizwa kwalezo zakhiwo ngoba vele zingekho emthethweni.
Isusu, we are working towards suturing wounds from early constituent bank. And it's
yes.
In the statement, where you need a quote, commemoration, we said my negative force who are trying to reignite, fortify the conflict, must be kept at bay. We meant it.
Sina sizama ukupholisa amanxeba abangelwa izehlakalo ezaba khona ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Ungalala inkulumo kamongameli mhlaweni J. Fathi thina abafuna ukuvuselela umoya omubi kumele basiwe le kachana fasiqinisile.
Linkulumo kaCharamba iza ngesikhathi umongameli esanda kutshela uZulu ekupheleni komnyaka ka-2021 ukuba uzimisele yena lohulumende wakhe ukuyilungisisa indaba yeGugurahundi. UMnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhethu likaZulu uthi akumangalise ukuthiwa nguCharamba lohulumende.
Kunzima ukuthi uthi khona ungaphi ngokuphola ngokuthi uthi hayi izinduna kazikhokhele uhlelo, izinduna zibonakala emahoteleni uma kunomongameli, yikho lapho okukhulunywa khona ngento leyo. Kodwa lezi ezikhuluma ngakho uhulumende ebantwini ukhanya kasuthiseki, so ufuna ukuthi econtrole i-narrative, akakhiphe konke amaripoti esiyambako, befake abantu abanyutrali to lead the process. Hayi ukuthi yena uhulumende ecompromised enguye wabulala abantu ebenguye osesithi mbani okuze ekhokhele kuze kwenziwe njani, akuvumi.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-MGC Alliance uMnumzana Ustalos Gift Siziba othi kumele ilungisiswe iphele lindaba.
Kuyinto elusizi ukubana ke kuze kufike namuhla indaba yeGugurahundi yindaba engafuni ukuthi ikhulunywe. Angeke kwaba lokuthi indaba ivalwe ifake ngaphansi kwe-carpet kulokuthi ke kukhulunywe ukubana hayi kwakuhamba njani ngoba nabenza lokhu njalo kube le compensation, ngoba sakhuluma ukuthi kunezinto ezintathu eziqakathekile ezihlanganisela ke ekuthiwa i-repatriation, indaba ye-truth telling ukuze kuyazakala ukuthi owayenza lokhu mbani, le ndaba ye-compensation.
UMnumzana Thendai Ruben Mbofana yingcwethi ecubungula ezombusazwe eloba ngokwenzakala eZimbabwe ezimele. Yena uthi akungake kwaba lokuthula lokumanyana uqobo elizweni ma kulabantu abakhuluma kanje edabeni olufana lolweGugurahundi.
When some of us bring up these issues, we're accused of bringing out or what they call opening up old wounds. How can you open up an old wound If you're opening up an old wound, it means it's still a wound. It has not healed, because you cannot open up something that has been healed. In Germany, they talk about the Holocaust. It's even in their textbooks, in their syllabus, because they healed.
Tina abanye nxa sesiphakamisa indaba zalolu hlupho sibizwa ngamagama kuthiwa sifuna ukuvusa amanxeba asepholile. Ungalivuselela kanjani inxeba selipholile? Kutsho ukuthi alikapholi phela lelo nxeba.
Ekuhluthuneni kwakhe intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 kumuyi uRobert Mugabe, umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uhulumende wakhe uzimisele ukusungula ingxoxo phezu kodaba lombhuqazwe wegugrawundi olwenzakala kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika oka-1987 lapho okwalotshelanwa khona isivumelwano esawumisayo phakathi kwenkokheli ezimbili zamabandla ezombusazwe ezazigoqela owayengumkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli ngaleso sikhathi umuyi uRobert Mugabe nowayekhokhela iPF ZAPU umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kukahulumende kaMnangagwa ukuphikisa ukwakhiwa kwendawo zesikhumbuzo kubonisa obala ukuba ufuna kube nguye okhokhela lezi ngxoxo phezu kwezehlakalo zalo mbhuqazwe owehlela abantu beMandebeleni laseNkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19 kutholakale abantu abangamakhulu phose amane 382 bele gciwane leli labulala abalishumi lanye 11 kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulabazinkulungwane phose yamashumi amathathu 28,740 abasebehlatshiwe elesithathu. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wetshukela ukubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso yabo ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association isebenza ndawonye leLife for a Child ekuphathiseni abantu abaphila lomkhuhlane wetshukela. Umnumzana Tinashe Meza ofundisa ngomkhuhlane wetshukela emele inhlanganiso yeDiabetic Association uchasisa ngohlelo abaluqhubayo.
So firstly, you have to visit any of the Zimbabwe Diabetes Association offices, carry your hospital card or proof that you or your relative is diabetic, a passport size photo for and a 5 years dollar note or equivalent RTGS.
Okuqala kumele umuntu avakatshele ama-ofisi aweZimbabwe Diabetes Association. Okudingakalayo ngamabhuku esibhedlela, umfanekiso womuntu obhalisayo, le mali engange-$5 yeMelika kumbe elinganayo ngeyeZimbabwe. Lolu hlelo luphathise intsha eleminyaka engamashumi amabili lanhlanu kusiya phansi kusukela ngomnyaka ka-2009. Ngenye indlela sokwehlise umthwalo okhangelane labagula lomkhuhlane. Ukwelapha umkhuhlane akula khefu, ngakho akufanelanga umuntu eqise ukuthatha imithi yakhona.
Uqhubekela phambili umnumzana Meza ekhuthaza abantu abalomkhuhlane wetshukela ukuba babhalise kunhlanganiso yabo ukuze bathole usizo.
The all age groups for people living with type 2 diabetes, direct relief has extended their invitation to Zimbabwe Diabetes Association to participate in a new exciting offer of people living with type 2 diabetes where they are now receiving type 2 diabetes medications and blood pressure tablets or medicines.
Kathesi uhlelo lolu selugoqela bonke abagula umkhuhlane wetshukela. Uhlelo lolu selugoqela abalomkhuhlane wohlobo lwesibili type 2 diabetes, lapho abathola khona imithi elapha umhlobo wetshukela kunye lemithi yeblood pressure. Sithi thina wonke umuntu ophila lomkhuhlane wetshukela ulakho njalo kumele abhalise ukuba yingxenye njalo kumalunga ethu. Siyakhuthaza ukuthi bahlale bekhulumisana lathi ukuze sazi ukuthi benelisa njani ukuphila lawo lomkhuhlane.
Unkosikazi Anita Thebe, umzali olomntwana ophila lomkhuhlane wetshukela, uchaza ahlangana lakho.
Umntwana ophila lomkhuhlane wediabetes uhlupho khathi esengihlangana lalo yokuthi imedication yakhe iyadula, kumele ahlabe kabili ngelanga ekuseni lantambama. So ngenyanga vele imali engiyisebenzisayo iyedlula i-25 years, and umuntu wakhona vele yabe ungakwani inyanga yonke. And ngapha futhi okunye okumele ngikukhangele i-diet yakhe. So nxa kulo hlelo olunje luyasiphathisa kakhulu balamulele thina, ngoba i-medication isuka icine isikhulela ngoba umntwana umelanga akhuthe ukuthi ahlabe.
Umnumzana Njabulo Gumbo, umhlali wakoBulawayo ophila lomkhuhlane wetshukela, ukhala ngendleko yemithi okumele ayithathe.
Hayi, into nje kuphela engani iyangidisturba yokhona kumuthi wakhona lowo kuhlaba. Uyadula bakithi, uyadula. Ngoba emzimbeni right. Angiyilandlo into engizwayo nje engani iyangidisturba.
Ngomnyaka ka-2017, ugatsha lwezempilakahle lwakhipha umbiko wokuba kulabantu abayisigidi lengxenye abaphila lomkhuhlane wetshukela owe-diabetes elizweni lonke jikelele. Isilinganiso sokumemetheka komkhuhlane lo ebantwini abadala sinye ekhulwini i-1.2%, kuthi ebantwini abalikhulu i-100 kucatshangelwa ukuthi abalitshumi babo bale-diabetes. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lanhlanje uhlelo V-Connection kanye la okwenziwa nabasakhulayo baseZimbabwe ukuzinakekela phansi kwesimo se-COVID-19. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abosendulo kaMartin Luther King Jr. umsundu waseMelika owayesaziwa ngokulela amalungelo abesundu kwelemelika, afole esigodleni salelo lizwe iWashington DC izolo bekuchaza amalunga ayidaleka iSenate abebandla lama-Democrats ukuthi bangavumeli amalunga ebandla lama-Republicans bevimba ukwethulwa komthetho oza kugula amalungelo okuvota elizweni obikwa ukungcindezela abensundu. Iningi lamama kampani yawo yendizamtshina kule Melika athi alokwesabela ukuphambaniseka kokuhamba kwendizamtshina ngolwesithathu ngemva kombiko wabamankampani encinguzi lamakhalekhukhwini awe-AT&T ne-Verizon elungiselela ukwethula uhlelo olwe-5G. Abohlangothi lukahulumende olubona ngezimoyeni olwe-Federal Aviation Administration baxwayisa ukubana ukwethulwa kohlelo lolu kulakho ukuphazamisa ukusebenza kuhle kwemitshina yendizamtshina. Abe-AT&T labe-Verizon babikwa beyalile ukukhuluma ngohlelo lwabo lolu olwe-5G. Iningi labantu abahlala emhlolweni weMpumalanga vele Melika babikwa lokhu belwisana lokuphendla imigwaqo ngemva kokubhekana lobunzima besnow esinethe ngempelaviki. Ababona ngezomkhathi babika ukuba kube nenqobanqoba yesnow engaba ngamasentimitha edlula amashumi amathathu, 30 centimeters, lapho anethe ezigabeni ezibalisa eNew York, Ohio ne-Pennsylvania izolo. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso wokukhuthaza uhulumende ukubana abhadalise izinothi imithelo ephezulu, hatshi ukuthwalisa abantu abadubekayo ngemithelo engapheliyo. Ntongamili Nkomo weStudio 7 uSiphalo Lutaba.
Umkhankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Coalition on Debt and Development, iFight Inequality Alliance Zimbabwe lezinye ezitshiyeneyo, njalo uqhutshelwa enkundleni zokuxhumana. Inhlanganiso lezi zilohlelo lokutshengisela kulezi nkundla oluqale mhla ka-15 kulinyanga lusiyaphela mhla ka-22 lapho ezibambane khona lezinye inhlanganiso eziphansi kwe-Fighting Equality Alliance emhlabeni jikelele ezikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhwezele izinothi imithelo ukuze ohulumende bathole imali yokuthuthukisa uZulu Makhaza. Zithi umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube kumele achiyane lokubhadalisa abantu abavele bezidubekela imithelo engapheliyo. Lezi nhlanganiso zithi inkisela zeZimbabwe kazihlawuli imithelo kanti njalo inotho yazo enengi iyatholakala ngokwenza imisebenzi yokungethembeki i-corruption. Ngakho zithi kumele amapolisa acubungule laba bantu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Japhet Moyo uthi bayawusekela lumkhankaso.
Okwamanje eZimbabwe kule mthelo eminingi emangalisayo e-affecta ikakhulu abantu abaphansi. Singakhangela abantu abasebenzisa i-EcoCash kumbe singathi plastic money. Bathathelwa imali eziningi okumangalisayo kanti ke abantu abalezimali abahlala balezimali esikhwameni abale singathi cash abala mali ke eziningi abazibhadalayo. Thina esingalalutho siye siyabhadala phela ngale kuthiwa i-2% transaction tax. Sibuye njalo bese sithathelwa umholo emkolweni ipayee nxa siyihola siyithathelwa ke esingakaze siyisebenzise. Sibona kule mali eziningi okumangalisayo eziyenza abantu ke abangalalutho behlupheke ngokuthi lezi mali ziyahlupha ukutholakala. Kuningi okubhadalwa i-tax oku-affecta abantu abangalalutho esingathi ngabayanga abantu abasebenzayo.
Ingcweti kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko laye uthi ngempela izinothi kumele zihlawule imithelo ephezulu.
Nxa sikhanya indawo zamathekisi umhlaba wonke jibelele ungakunanzelela ukubana laba ngani bale mali bangani babhadala amathekisi anganeni ukudlula la abhadalwa ngabaningi. Kuyinto esiyithola kungathi phose bomaikhonomi kodwa kudube kusuke sekusiba lusizi ikakhulu emaekonomini anjengayedwa eZimbabwe lapho abantu abathwele nzima khona ngoba kugcina kuthiwa ba-overtaxed at the expense of the luxuries they enjoy by the few. So umkhankaso ungawubona uyingqondo eqondileyo ukuthi uyenziwe kodwa silakho futhi ukukhangela ukuthi awusoze uphambanise yini indlela uhulumende athola ngayo imali in terms of ama-taxes nxa sesitageta a few individuals.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association uMnumzana Efihlela Ncube yena uthi ngempela indlela imithelo ehlelwe ngayo eZimbabwe ibulala abantu abadubekayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu babhadale umthelo ngokuya ngokuthi bazuza malini. Abazuza imali eningi babhadale imali ephezulu, abazuza imali encane babhadale imali ephansi kumbe bangabhadali. Kodwa kayisikho esihlangana lakho kuleli lizwe. Abantu abazuzayo yibo abangabhadaliyo, kuthi labo abathwele nzima, izisebenzi ezihluphekayo ezingazuzi imali eyangaphi, abantu abahluphekayo basemakhaya, abasemadolobheni, abathwele nzima ngendlela ezihlukahlukeneyo, yibo abagaluleyo phakathi kwemithelo ehlukahlukeneyo. Ungabala i-VAT, ubale imithelo wemsebenzini, ubale imithelo lo lalwana, imithelo yezindlu, imithelo yakho konke ungakubala, abantu bathwele nzima ngalokho. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulungiswe khona lokho, abantu abahluphekayo bangazi bathwala nzima ngendlela le abathwele nzima ngakhona.
Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
kula badabuka eZimbabwe yabahlala eTefontein kwele South Africa asebesuswa emikambo yezindlini lapho abahlala khona yihlanganiso ibizwa ngokuthi iSouth Africa First okukhanya engani incediswa ngamapolisa. Mnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuyethusa ukwenzakala eTefontein. Mkhwananzi uthi abanye abasuswa kuleyo ndawo ngabasebenza kumankampani achiyeneyo okuthiwa bathatha imisebenzi yabadabuka kule South Africa. Inhlanganiso yeSouth Africa First ibike ngeviki ephelileyo ukuba izakwenza uhlelo lwe-Operation Dudula eyokususa abantu bokuza emsebenzini, ezindlini lakwezinye indawo. Leli lizwe lisanda kubopha abantu abaningi abadabuka eZimbabwe akade bengena kwele South Africa okungekho emthetheni. Umnumzana Pakish Aaron Motsaledi, mphathintambo wendaba zasekhaya, uselamaviki amabili efike eBeitbridge lapho aveza injabulo enkulu ngokwenziwa ngamapholisa labagcina umngcele abakade bebopha njalo bebisela ekhaya abadabuka eZimbabwe. Khasenelisanga ukukhuluma labenhlanganiso eSouth Africa First ngokwenzakala eTefontein duzane leJohannesburg. Umkhwananzi utshele uGibbs Studio Studio 7 ukubana bakhathazekile kakhulu ngokwenzakala eTefontein.
Kuvuke ukududulwa kwabantu baseZimbabwe lapho kukhanya kuyinto ehleliwe impela elabantu abayiqoqayo abangama-organizers ayo. Okusimangaze kakhulu mase sibona imibiko yikuthi labo bantu basuke behamba nengalo yomthetho amapholisa besenza lezo zenzo. Singazi njalo ukuthi mhlawumbe labo bantu ade besuswa ikakhulu abade berenta izitendi lapho okuthengiswa khona ama-stalls kuyabe bevele kulandwe ngokomthetho na ukuthi uma irenta lapho a-evictwe ngokwemithetho ye-eviction, ngoba akasikholwa thina ukuthi labo bantu bafika bayihlutha leyo ndawo. Kusho ukuthi barente kumuntu thizana onguye oyabe mhlawumbe phethe leyo ndawo.
Kungani ukhanya ngani konke lokhu kuqondiswe kwabantu abadabuka eZimbabwe hathi kwamanye amazwe?
Akukho lokhu ukuthi kulabantu baseZimbabwe abahamba bafike bahluthune izinto, izindlu, nemisebenzi, bayaqhatshwa. Kutsho khona ukuthi uma kuyukuthi-ke kule phutha kumele lilungiswe ngendlela eqondileyo. Asikuvumelani nakho lokhu ukuthi sesibona ingalo yomthetho isingathi isithunyelwe ezandleni zabantu nje emgwaqweni. Si-expect ukuthi ingalo yomthetho kayilandele okomthetho ngendlela yomthetho. Sisazama ukuthi sibonisane nazo zonke lezi zinhlangano, nakhona singeke siphawule kakhulu ukuthi sahlangana nabo bani kanjani, kodwa ezinye zezinkokheli zalezi nhlangothi zabantu abathi amaZimbabweni kasuswe kwele South Africa sesike saxoxisana nabo, futhi siyavumelana nezinye izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe abantu abanye aba-illegal immigration balapha njalo kungenziwa njani. Kodwa akuqondanga ukuthi bone abantu sebedudulwa ngalolu hlobo. Siyezwa kuthiwa yi-Operation Dudula.
Mnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngiyashukana isihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakamizi zakobulawayo. Abashayeli bezimota labamabhayisikili basola inyathelo likamunisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi. Incwadi ecubungula izombusazwe zisola inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe yokuthi akhiwe ngaphandle komthetho amatshe esikhumbuzo seGugurahundi. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wechukela ukubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso yabo ukuze benelise kufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-5-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu ilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.